kudare re Senate nengo shanu dze TCCC dzadzingwa dzinosanganisira va Jameson Timba va Webster Maondera na mai vongai Tome vose vari nengo dze Senate muHarare mutauriri we National Assembly va Jacob Mudenda vadzinga nengo 13 vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenengo dzebato rinopikisa iri asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu vese vadzingwa vachadzoswa kudare
Mhinduro yangu kuna vamolokele kana ndikangowana mutongo wapiwa nedare ndichauverenga uye kana uchimisa kudzingwa kwevanhu ava ndichauverenga uye todzosa vadzingwa ava
vanga vari mukokeri wenhengo dzeTCCC muNational Assembly vaAmos Chibaya vabvuma kuStudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa
pane mazita averengwa naSpika ikuru kola ma members a TCCC asiregani mberi richiti nhasi tatiri ku court ne application ne interdict yokumisa speaker kuti vasarikola ma MPs kauti nengo dze parliament dze TCCC chikonzero chiri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva ekuona kuti takakukwidza kuti anonzi chavangu kuti TCCC hatidi hatimuzivi saka interdict angari kuti iyo vanofanira kumisa speaker Senate i president kuti muchazoita ma recalls kana nyaya pera kupi kudare record
TCCC yakaenda kumatare ichiti vachavangwa haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu vachibaya vati vamudhenda vati kana vazowana mutongo uyu kubva kudare vachazoverenga zvakare mudare asi vachiti kudzingwa kuri kuitwa vanhu veTCCC hakuna maturo ose
zvokubudisa mudare National Assembly zvagara hazvina kana maturo hazvina musoro nechikonzero chiri pachi togara chingotaura kuti inini pandakamira panapa ndini opposition leader of parliament weTCCC in the National Assembly kududzira kuti kana pane any communication from my part inofanira kuya through me nyaya dzemarecalls takatara kudhara kuti anonzi chavamuyu haasi munhu weTCCC naizvozvo haana simba rokurukola nengo dzebato reTCCC saka hazvinaungatambira zvinhu zvisina kana maturo
vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTCCC vagift Ostalos Ziva vaadmo Chievero vekuchegutu West vaSteven Chatiza vekugoromonzi West navaOliver Mutasa vekuzvimba West hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vakalipan pogen sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha dzavo izvo zvapa kuti Studio 7 isaziva kana vachavangu vachapikisa mutongo wedare rehigh court iro ramisa kudzingwa kwenhengo dzeTCCC ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.